Mori zirikunzi zive paparazi iri zinoti dzakatanga kugara paparazi iri muna 2000 dzikazopiwa matsamba yekuti dzigare panzvimbo iyi uye munhu wega aizoganhurirwa nzvimbo yake kana zvinhu zvagadzikana. Asi vanhu ava vanoti vave kushamisika nekupiwa matsamba yekuti vabve pavagere vachiti hapana mumwe musha wavanoziva kunze kwepapurazi apa. VaDixon Chikomo vanoti vave nemakore gumi nemasere uye vakavimbiswa kuti vachagariswa zviri pamutemo papurazi apa.
Ngatiri papurazi apa taane makore anokwana kuita 18 tiripo. Takambofamba tofunga kwemakore maviri ekutanga. Tichitanga kugara tichifambira kuLens, tichifambira kumahofisi kwana DA. Tasvika mahofisi kwamurombedzi vakatidhindira list ratakanga taenda naro seconfirmation yekuti vachititi mimi garai tinoya tokugadzirisirai zvinhu zvenyu. That was musi wa10 December 2003 pakastempwa bepa redu. Saka taitarisira kuti kubva ipapo kusvikawo kuma2005 taitarisira kuti zvinofanira kunge tapegerwa. Saka takagara kubva ipapo pane chakaitika.
Vachikoma vanoti vanhu vari kumanikidzwa kusaina nekutya sezvo panenge paine mapurisa anenge akapakatira pfuti.
Then poita vanenge vaine mapurisa anenge vachifamba navo vamwe vatori armed. Zvekutoti vanhu vari kusaina mapepa aya zvichiita kunge kutomanikidzwa. Nekuti kana wabatirwa pfuti munhu ari mumusha pfuti haaizivi pfuti kuti ingafamba iyi ingoita zvekuchisidzirwa naye vanhu. Inototaizirwa kuti ndiye kupfuura vanhu kafuti. Saka vanhu vari kutya vari kusaina mapepazi mukutya.
Mumwe mugari wepapurazi apa vamichael Nyakunua vanoti vakamanikidzwa kusaina tsamba yekuti vabve papurazi.
Ukunzaka nepfuti yange iripo paya nemapurisa aya ndakaona kuti panapa yahondo kwakutonzi buda uyenda.
Vanyakunua vanoti havana kwekuenda sezvo vakaberekwa papurazi remapinga.
Inangosvikirwa chinzi panapa tiriwo minist of friends tauya vamwane mapurisa fo mapurisa angari kuma13 angari ipipapo ndipa nditi tsamba tikati tsamba yemekuti pandeyanzi te 90 days kuti muende kwamukabva. Ndikati manje ndakaberekerwa panapo ndinoenda kupi kwandikabva bcause ndakaberekwa chi panapo. Saka ndimuchatsvagawo munoenda. Ndikati manje nai ndakandirenda ndakaberekwa saine tsamba iyi inabharaza ndikufunga kuita bcause napana kwandinoenda ndakaberekerwa ipapo.
VaMishek Tom vanoti mwana wavo ndiye akamanikidzwa kutora tsamba yekuti vabve papurazi.
Vakasvika kuona mwana ndokubva vamubvunza zita rangu ndokubva taura zita rangu ndokubva vangonyora ndobva vamusiyira mwana wangu chipepa chavo cheeviction. Ii ndakasvika kuchongochitora unongoverenga ndobva tangoti vanhu vanenge vatoo siriasi nekuda kutidzinga panzvimbo pedu patigere.
Mumwe mugari amai Irene Chabata vanoti vave nemakore gumi nematanhatu vari papurazi apa nekudaro havana kwekuenda. Mukuru webazi rezveminda kwazvimba vaGordon Kimbini vanoti hurumende ndiyo iri kubvisa vanhu munzvimbo dzehurumende vachiti hurumende yakazivisa nezvedanho iri mwedzi mishoma yapera. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland and West vaClemens Mabwazara vanoti mapurisa akakumbirwa nebazi rezveminda kuti vavachengetedze apo vanenge vachipa magwaro ekubvisa vanhu sezvo nguva dzakawanda pachiita mhirizhonga. Zviri kuitika kuMashonaland and West zviri kuitikawo mumatunhu ose ari munyika. Masvondo mashoma apfuura dzimwe mhuri dzinodarika zviuru zvitatu dzakadzingwa kuChemagora, Sikabela, Bhebha neSibusiso kuGokwe mudunhu reMidlands. Izvi zviri kuitikawo kuChegutu kumazowe mudunhu reMashonaland Central pamwe nekuTriangle kumasvingo uku mhuri dzinodarika chiuru dzakapiwa magwaro ekuti dzibve mumapurazi adziri kugara. Pavakadomwa segurukota rezveminda vaParents Shiri vakazivisa kuti vanhu vose vari mumapurazi avagere zvisiri pamutemo vachabviswa vodzokera kwavakabva. Vanhu ava vakabvuta mapurazi vachena muna 2000 apo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakati vose vainge vari mumapurazi aya vagare pasina anovabvisa. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatorera vaMugabe chigaro muna mbudzi 2027 vari kukoka varimi vachena vanoda kudzoka kuzorima mapurazi aya kuti vazivise hurumende yavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kusangano revarimi revachena Commercial Farmers Union kuti varimi vangani vadzoka vachipiwa minda yekurima nehurumende yavamunangagwa. Asi vanoziva zviri kuitika vanoti urongwa hwekudzosera vachena mapurazi huri kuitika panguva iyo hurumende iri kuedza kuunganidza mari yekubhadhara varimi vechichena vakatorerwa minda yavo nechisimba pasi pehurumende yavamugabe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.